Mwedzi uno makore maviri apfuura vanhu vakaita chipatapata vachitsigira kubviswa panyanga kwava Mugabe nemauto vaine tariro yekuti upenyu hwavo huchaita zvakanaka. Asi mushure memakore maviri vamunangagwa vari panyanga, upenyu hweveruzhinji huri kuramba huchioma, zvinhu zvichidzikira munyaya dzezveupfumi, uye munyika muine godo rezvematongerwo enyika pakati pezanupf nemdc inotungamirirwa navanelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti utongi hwavamunangagwa hwaisa nyika mumadhaka uye hwasiyana zvikuru neutongi hwavaMugabe.
Zvino patiri mushure megore vakawanda vari kutaura kuti vedwe makanga maona apa takapemberera shavi tichiti mudzimu kupemberera ng'anga yakazobata mai. Ndoo zviri kutaurwa nevazhinji vari kureurura kuti vakaona izvi vashoma. Asi nekudaro tinongoti ngatirambei tichisimbisa shoko rekuremekedzwa kwekodzero nekutaura kuti kushandiswa kwemasimba zvakapfuuridza zvisiri pamutemo haisiyo nzira yekutungamira nyika.
VaMavhinga vanoti mufaro wakaratidzwa neruzhinji waive wakafanana nekupemberera ng'anga ichazobata amai huroyi.
Takapemberera shavi tichiti mudzimu kupemberera ng'anga yakazobata mai.
VaMavhinga vanoti ivo nevamwe vavo vashoma vakashorwa zvikuru nekupikiswa kwavo kutorwa nechisimba kweutungamiriri nemauto.
Vamwe vashoma tisu takakwanisa kutaura kuti kwete, zviri kuitwa hazvisi pamutemo, hazviremekedze bumbiro remutemo renyika, uyezve zviri kutanga tsika yakaipa inogona kuzoremera vana veZimbabwe. Ndakataura ini kuti zvinokosha kuti chiitiko ichi chisiri pamutemo chaitwa kudaro, panofanira kuti pange paine zvakatarwa zvinobatika zvinodzorera nyika kuti itungamirwe pasina kushandiswa kwemasimba echiuto. Izvi zvakaita kuti titukwe nevakawanda vanga vasina chiono chemberi.
VaMavhinga vanoti sezvo vamunangagwa vatadza kutungamirira nyika vanofanira kusiya basa. Muzvina fundo pachikoro cheCape Peninsula Professor Trust Matsilela vanoti zvava kubuda pachena kuti matongero avaMugabe aive nane pana vamunangagwa.
Kana tikaongorora mamiriro eupfumi, economy, social and political kubva 2017 November, tonyatsoona kuti Zimbabwe yadzokera kumashure chose. Pavakapinda vamunangagwa vaipromisa zvizhinji kuti aiwa sarudzo tichadzita zviri free and fair, vanhu vachawana mabasa, vanoda kudzoka vari kudiaspora vanogona kudzoka kumusha, maopportunity anenge awanda, makambani achauya, tichaita rejoin vana commonwealth. Zvese zvavaivimbisa izvi hapana kana chimwe chete chabuda hacho. Ndo paunonyatsoona kuti muromo wazaruri nerwizi zvavaipromisa kana one. Ukatarisa economy, things are now worse than they were under Mugabe.
Mumwe mudzidzisi pachikoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanotiwo vanhu vaive netarisiro yekuti vamunangagwa vachadzidza kubva mukukanganisa kwakange kuchiitwa navaMugabe.
Makore maviri chiitwe chaitika, tiri kutoona kuti vakapinda pachigaro chavaMugabe vamunangagwa netimu yavatonga nayo vana kana chishanduko yavakaunza muZimbabwe. Hongu pane zviviri zvitatu zvinongoonekawo kuti vakashanduka, asi zvizhinji zvanga zvakatarisirwa navana veZimbabwe hazvina kushanduka. Kana zvaitoshanduka, zvaitoshanduka zvichiwedzera kuipa, zvinova izvo zvanga zvisingatarisirwi navana veZimbabwe.
VaMukonza vanoti zvinorwadza nekunyadzisa kuona hurumende yavamunangagwa ichidzikisira nyika pamwe nemagariro evanhu. Unove munongedzo wekuti vamunangagwa havasi kuziva zvavari kuita.
Handizivi kuti chii chingaitike iye zvino, nekuti zvinoita sekuti hurumende iripo yavamunangagwa haina mumwe muitiro wainonzwisisa panyaya dzezvematongerwo enyika kunze kweizvo zvaingoitwa vaMugabe vachiripo. Na ndichitotarisa sezvandataura pekutanga, vanenge vari kutowedzeredza kuipisa zvataitarisira kuti zvitange zvaapo, zviri kutowedzera kushayika. Kuzvipatara mishonga hakuna, mari hadzisi kubatika, vashandi vatowedzera kuda varombo. Saka zvinhu zvese zviri kungodzikira, upenyu hwevana veZimbabwe huri kungodzikira. kubudirira saka chinhu chinosuwisa kuti kure munge tapinda mutongo wanga wakaoma wamugaba akauya vanoita sekuti hapana
mutauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vanoti vanowirirana neruzhinji panyaya yekuti vamunangagwa vaisanyika mumadhaka
Hapana chokupemberera chatingati chakaitwa nehurumende yavamunangagwa chinobatika chinooneka tingatoti upenyu hwevana veZimbabwe hwatowedzera kudzikira kudarika panguva yakanga ina vamugabe tanga tisingadi kuti tisvike pakutaura kuti vamugabe vanga vari nani nokuti vamugabe tinovaziva utungamiri hwavo vaEmmerson Mnangagwa vachizotorawo vachiwedzera kunyudza Zimbabwe kuibvisa payakanga iri patinoti pakanga pakanyura zvirinani kuisita mukunyura kwokunyura kwokupedzisira izvozvi madoctors vari pastrike vamwe vakadengwa basa maticha vari kungochema muzvipatara hamuna mishonga vanhu vari kufa takaona vamunangagwa vakauraya vanhu muna august vakauraya zvevanhu muna january saka hatina chatinotiri kupemberera hapana kuri kuenda nyika tiri kutowedzera kutonyura mumatoro asi kuti munhu watakapiwa nemasoja uyu dai zvaibvira ka masoja iwaya aona zvimwe zvokuita futi
chipangamazano musangano repolitical economic southern africa kana kuti pesa vaGideon Chitanga vanoti vange vaine tarisiro yekuti vamunangagwa vachachimbidza kuita hurukuro navachamisa
kubviswa kwavamugabe neutungamiri wavamunangagwa vakutungamira Zimbabwe iye zvino ndaifungidzira kuti kuchateverwa nekugadzirisa nyika especially economy kuti ive stable kuti pachava nekutaurirana kweZANU-PF neMDC pasina kumhanyira kuma elections akazoitwa akazopokanisa vachamisa navamunangagwa kusvika pakuitisa imwe deadlock
asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe yatove pamusoro-soro kupfuura iri mumaoko avamugabe amai Mutsvangwa vanoti vamunangagwa vari kuita mashiripiti nekuunza mari itsva kushandura dzidzo kuderedza uori kugadzirisa nzira pamwe nekuunza magetsi amai Mutsvangwa vanoti zvimwe zvakaitwa kana zvichiri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvinosanganisira kuumba nekugadzirisa ukama nedzimwe nyika kusimudzira migodhi yezvicherwa zvakaita sendarama lithium platinum diamond nema asbestos kunyange hazvo amai Mutsvangwa vari kuti hurumende iri kuedza zvikuru kugadzirisa zvino vashandi vakawanda munyika vanoti kunyange hazvo vari kutambira mihoro yavo mwedzi wega wega havachakwanisi kuenda kubasa sezvo mari yevari kutambira isiri kuvakwanira mukurarama kwavo ndakamirira studio 7 ndiri muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma